Ndinonzi amai Fatima tiri ku Arnold Farm takapwanyiwa izvozvi tiri panze saka mapurisa acho achiri kungoramba achingouya apa akambouya achipisa dzimba dzaakanga apwanya iko zvinezvi vari kuti tikangokomberedzawo zvimarata zvedu nezvimapurasitiki zvezuvara nhasi vauya kuma12 ndobva vapinda vanga vaine mota yavanga vainayo vanga vari 7 varume ivavavo vabva vapinda vabva vatanga kupwanya pwanya zvimarata zvedu vachida mapurasitiki pata takakomberedza kuti tiwane pekuhwanda nevana izvozvi tiri panze kutaura kuno kwandokuita tiri panze pagiraundi chaipo apa izvozvi mvura iri kunaya zvisingaiti tiri panguva yakaoma hama dzadiwa
mhuri yenyu mune vana vangani uyezve muri kurarama sei zuva nezuva
inini first born yangu yekutanga ndiye Fatima ari form 3 second born yangu inonzi Taona ari grade 5 kwozoti ari grade 4 anonzi Ana kwozoti tumatwins twakomana tuviri tiri 0 grade kwozoti kamukandinako karusvava mumaoko
saka pari zvino pane vamakambotaura navo here magweta uyezve vari kuti chii
takafamba kwese kumagweta tichivaudza zvese izvozvo zvokuti ndo mamiriro ari kuita magweta tingoramba tichibatana nawo takaenda kukoti pokutanga tikahwina vasati vatombopedza kuputsa asi vakaramba vachingouya tikadzokera futi kukoti tikahwina futi nyaya nanhasi vari kungoramba vachingouya vachitishungurudza musi unoyo vakauya futi vachipinda vachirova vanhu kunotori nemurume ari kuhospital iko zvinoizvi kubhindura akarohwa vese nemukadzi wachona vakatosiya mwana mwana wachona umwe akatozorepiwa ndobva atakugwa nemumwe mukomana haasi kutozivikanwa kunzi mukomana iyeye akamutakura ainzi aigara kugomo here mukomana wacho titori panguva yakaoma zvokuti ivavo vakarohwa pamba pavo pakasara tuvana tuviri tudiki tikutongombeyawo vachingotsvagawo chikafu izvozvi kana chikafu chaicho chokuti tidye pavanouya unogona kuva unenge waine tuhupu twaunato warasa hauchazivi kana pawatuisa kuseevana nzara sefanike mapindiro avaita nhasi kuma12 hatitorina kana chokudya izvozvi nevana ndakangoduka pandakaduka pasi kana kuti ndivane chokupa mwana kana mukaka wachona kubuda kwachona mwana ari kutotambudzika
panouya vanhu ava vachikushungurudzai vanenge vachiti vatomwanani
vangoti ivo kubva kwavanoita kwese vanotaura vachiti tatumwana hamai nzvimbo yamuri iyi ndehamai saka hamufaniri kunge muri mupi muri imomo asi tiri kuvataurira kuti asi chero vari amai vaifanirwa kuve vari kuda nzvimbo ino nekushungurudza kwavari kutiita amai tinoziva vachichengeta mherera asi ndakazvitarisa ipo panapa ndichitaura vangu vanani tinotori nevana vemuninginawo murume wangu vandi kuchengeta vakashaya imwe nherera yavanokwanisa kuti vachengete asi havakwanisi kuti vatore nherera dzakadaro mukati menzvimbo ino tiri padhuze nechikoro chavo titori mujinga mechikoro chavo asi havakwanisi kuti vachengete vana vakaita seivavo hatizivi kuti nherera dzavari kuchengeta dzakasiyanawo here nedzatinadzo isati tiriritira nherera dzedu nemaoko edu tichishanda nemaoko tichiita magadheni tichirima iko zvinezvi vari kutisiyisa kana chikafu pari zvino izvozvizvi ndiri panapa inini handina kana chekudya apa vari kunditi ndibude ndikutaurati kana kwachona kwavari kunditi ndiinde ndino nosvika ndichidyei apa iko zvinezvi taane 20 years tiri munomo inini vana vangu vese ava ndakavazvarira vari muno ndomandakavazvarira saka tikushaya kuziva kuti todii nemunhu anonzi amai uyu tatambudzika hatizivi kuti ndimai chaivo here vakafanana nevandinoti amai kana kuti tovashedza tichiti chii ndashaya kuziva kuti todii tambotsvaga minzi dzokuti titaurirane asi havasi kunzwa minzi dzacho izvozvo tashaya kuti toita sei
saka pamira pakadai imi muri kunzi miende kupi
kune kwavakanga vaendisa vanhu vanhu variko ikoko kunotori nevanhu vanga variko kunonzi kuvhari kuriva along convention road vakatitakurira zvinhu musi wavakatipanyira tikaenda inini ndakaenda ndakanosvika pagiraundi ndakanosvika tichiswa mubhani refodya raitopisiwa fodya tainzi kana vanhu vaya vauya nefodya yavo vakuda kupisa tobuda imomo kuchinaya takaita 3 days chipo che3 days tiri ikoko tichishaya kana chekudya vanhu vari kunzvimbo iyoyoka vaitotitaurira vachiti makapusa sereki vanhu variko muri kutakurwa muchiti muri kuendepi iko kuno kwamusikuona kuti kune vanhu taitori totoita hondo nevanhu ikoko taitozoti dzimwe nguva tikaona vanhu vaive imomo munzvimbo imomo vakuuya kwakumhanya kuenda kurukova kurikova kwachona takambenge takutombopinda dambudziko renjuzu dzaye taitoona ikoko kuti isu tikutiza tichiinda kurukova kurukova kuyati kunoona njuzu nemakava zvinhu zvaive ikoko zvaingotyisa nzvimbo yachona handiifungi kuti inzvimbo yekuti inzvimbo inokwanisika kuti munhu urarame uri